CNN iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 uyeze iri pachinhano chechitatu mwaka uno iri pamusha anenge Platinum Stars iyo iri pachinhano chechipiri kwasara mitambo gumi nemiviri chete kuti makundano aya asike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo yakatungamira maGame Cox nemapoints manomwe asi murairidzi weChicken Inn Joey Antipas anoti havasi kupa madamburo ruremekezo.
We have taken a lot. You don't afford them too much respect, and back of them, you've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn vasepadzi paizi vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda vachiti vari kurova madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatedza ivo votora mukombe.
Points zvakatora Jeffrey Foreman, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione ligi gore rinwe. Ligi ndiyedu ino takatohwina kudhara, vakangoti asiri pa kuchene tatora ligi, hapana problemu ipapapo.
Asi ngezi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti kapteni wavo Liberty Akoroma achaita semazuva ese, uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange, FC Platinum iyo iri kutungamira ngezi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRufaro Stadium iine vatambi vatsva vakati wandei, apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Carter naBrett Amidu, Dimbare iri kutarisira chanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Nitrat vs Highlanders, Herenton vs Cape United, Black Rhinos vs Blue City, Sondo Mutare City Rovers vs Shabani Mine, Blue Chiefs vs Harare City, Triangle vs Yaja. Zvichakadaro, makundano eBarclays Premier League ari kupinda musondo rechipiri paine mutambo mukuru kuStamford Bridge, uko Chelsea neArsenal dziri kubandana. Arsenal haina kutanga zvakanaka apo yakarohwa 2-0 mumutambo wayo wekutanga neMan City, asi iri kutarisira chanduko kubva mumutambo wavo neChelsea. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Man City vs Huddersfield, Brighton vs Man U, Burnley vs Watford, Leicester vs Wolves, Cardiff vs Newcastle, West Ham vs Bournemouth, Everton vs Southampton, Tottenham vs Fulham. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Michael Kariatsi.